kudomwa kwakaitwa ndakaona ndaitwa zvekutoitwa invited ndakaidaidzwa nebato iri vachitaura yekuti vakanga vatarisa nekuona mabasa atinoita kuno kwatinogara kuMaryland nekuTexas kuti tinoparticipata mune maChamber of Commerce, tinoshanda nemaorganization akaita sana Prosper Africa and nekuno kuwo ini name election judge nana USAID. Saka nemaactivities wao ndakaona vatinyorera kuti tinoona kuti munoita zvakawanda, saka tiri kukumbira kuti munge muchishanda nesu muLeadership Council yeNational Small Business Association.
Vazhinji vangada kuzwa kuti zvakakosha zvakadii zvokuti munge muchidomwa kuti mupinde muLeadership Council, utungamiri uhu hwamakusha.
I think zvakakosha pakuti bato iri charakamirira kazhinji ndekwekuti panoita muno muAmerica weCongress both kuSenate nekuHouse pavanogara masession avo sevatungamiriri vebato reNSBA, tinoenda tichinonzwa mafungiro avanenge vachiita nezvinhu zvinenge zvichirongwa kuti nyika iende mberi, mutemo nezvimwe zvakadaro. Pavanenge vachidaro, isusu vemabhizinesi tinenge tichiuyawo nezvichemo kana kuti maideas anenge achibva kune mabhizinesi kuti tizvipe kune vatungamiriri vemapata ava vecongress kuti vange vachizvitora vachizviisawo mubumbiro remutemo pavanenge vachigara vachikurukura muparamendi yavo.
Makanzwa sei semunhu aberekwa kuZimbabwe adomwa kuti anga achipinda musangano rakakosha kudai?
Zvinonzwisa manyukunyuku kuti uonekwe kuti unenge uchidomwa semunhu akabva kuZimbabwe kuti unge uchimiririra mabhizinesi ese muno muAmerica nekuti takamirira. It's really very important, zvinodadisa kuti tiwanikewo tiripo tichikwanisa kunge tichipa pfungwa dzedu pane zvizhinji zvinenge zvichitaurwa kuti zvibatsire small business muno muAmerica. Nekutiwo isusu panenge tirimo motoona kuti zvingaitwe sei kuti tiwane kuti tingaunze zvimwe zvichemo zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika izvo.
Kudomwa kwenyu kundekwenguva yakareba sei, nganzi muchirungu temu yekunge muri mukanzuri?
So kunge tiri mukanzuri kwekutanga is 4 years imo, but inenge iri renewable after every 4 years kuona kuti ndichiri kuda here kana kuti ndichine masimba here kuramba ndichishanda ndirimo.
Vazhinji vangadawo kunzwa zvamunoitawo kukambani yenyu yeMore Gold.
More Gold Global ikambani yatakafoma muno muAmerica mugore ra-2015. Saka yakatangira muno and iko zvino taane office kuSouth Africa, tine office kuZimbabwe nekuKenya. Saka kuno tinoita zvakawanda, saka kunoku tinonyanya kutarisira nenyaya dzetechnology. Saka tinoshanda nekambani zvakaita vana Dell Technology, vakati appointa se an authorized dealer nana Ingram Micro kushambadzira makombyuta, malaptop nemasoftware nekuitawo inonzi business intelligence analytics, zvekuti tinotora information tichigadzira totarisa kuti information iripo iri kurevei. Saka tinoita mabasa nefederal government nestate State of Texas nekuno kuMaryland nemamunicipalities nemacounties ndovatinenge tichiitira nawo. Kunana South Africa nekuZimbabwe, kampani yedu inonyanya kuita zvecorporate branding, promotional wear negolf tourism. Saka tinoenda tichinotamba kufika kuti nekunana Kenya nethe Southern Africa region, what we are looking at is importing kuunza zvinhu zveagriculture from the African continent kuunza kuno kuAmerica, things zvakafanana na coffee, tea, ginger, macadamia nuts negarlic nezvimwe zvakadaro, tichishandisa maprotocol eAGOA anokurudzira kushambadzirana between America neAfrica. Saka tichida kuincrease trade. So ndozvinhu zvizhinji zvatinoita izvozvo.
Vazhinji vanoti ziva kwavakabva kumusha uku, taona hedu kuti kambani yenyu iri kushanda iriko. Imiwo sedunga munhu mune zvamuri kuitawo here kubatsira vamwe kumusha kana mungava muno muAmerica kubatsira zvisara zveZimbabwe?
Muno chandingataura kuti muno muAmerica ndechekuti we are still growing, tichiri kukura, asi kune vamwe vanenge vachida kutanga mabhizinesi muno vanenge vachitibvunzawo kuti kuzvinofamba sei, makazvitangawo sei, tichidii. Saka tinenge tichivabatsirawo nepfungwa kuti kana uchida kutanga bhizinesi rako unotanga wakadai, ndekupi kwaunoenda nezvimwe zvakadaro. KuZimbabwe zvandaa ndichataura zvizvi, kambani yedu kuZimbabwe iri kushanda nedzimwe kambani dzirikoko kutiona kuti zvii zvatingaite kuti tikwanise kuincrease kana kuti kuwedzera maexports kubva kunyika yekuitira kuti nyika inozogona kuwana foreign currency zvimwe zvakadaro. Saka pane zvimwe zvatichaparura muchikamu chinoteera zvatiri kushanda nemakambani makuru ari ikoko, muchange kuzvinzwa muchikamu chinoteera.
shokora munga sira wana wa Zimbabwe wangadai wakaterera pane ino nguva.
Chandino kurudzira ndechekuti kune vana vemuZimbabwe vari muno muAmerica nevamwe vari kokuti zvimwe zvinhu zvinooneka kunge zvinhu zvakaoma zvikuru sasereka, asi kana munhu ukashinga ukagara wakatarisa in focus nezvimwe zvauri kuita, pane zvinhu zvinobuda zvinenge zvirimo. Asi patinenge tiri kuita izvo, kuti vanhu ngatibatane tichishiya maidea sekutaura kwamava Matare, kuti ngatibatane tione kuti tikurudzirane pamwe chete kuti munhu wese akwirire mutsoro.